kunyange dzimwe nzvimbo mutunhu remasvingo nemunyika dzakawana gohwo rakanaka mwaka uno vagari vemunzvimbo dzakaita sechipangai neshuro nekusara huru kumwenezi uye vari kuchikombedzi chilonga nemalipati kuchiredzi vanoti zvirimwa zvavo zvakaramba nekudaro nzara yatofunya chisero mudzimba dzavo vamwe vagari vakadai ndivakatipedi bhaloi vekuchipangai avo vanoti kunyange hurumende iri kubatsira vamwe kubudikidza nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu resocial welfare vanhu vose havasi kuwana nekudaro vanokumbira rubatsiro kumasangano akazvimiririra
isu vagari vekuno kuchipangai kumwenezi tatarisana nenzara naizvozvo chokudya chaita chishoma saka tokumbirawo avo vanopa rubetsero vemasangano akazvimiririra kuti vapindire nokupa vanhu chikafu kuti tirarame panzara iyi inenge yafunya chisero musha medu
izvi zvatsinirwa namambo chitanga vafeleni chauke
tiungotarisira kuti hurumende daita scale up kozoredhi pane vanhu vatopiwa under social office but avanhu havasi kupiwa vose sotiaaero kuti paitewedzeo namba dzevanhu dzipirire vanhu vose vange vachikwanisa kuwana chikafu pana organization yanga yati yamanani government organization yanga yati auyawo but haipendi uno kuti vambe vachiasi
vamwe vagari vekuchiredzi vanoti kushayikwa kwegohwo kwavaisa panguva yakaoma sezvo vasina mari yekutenga chibage kana upfu muzvitoro izvo zvavati zviri kukwira mutengo zuva nezuva chisaga che10 kgs chava kuita mari inosvika zviuru makumi maviri nezvinomwe zvemadhora emunyika kana kuti 27,000 zimbabwe dollars zvichibva pamadhora zviuru zvitanhatu 6,000 inova mari yave kusvika kumadhora gumi nemashanu ekuamerica pamutsika mutema chichibva pamadhora ekuamerica mashanu amai Sekai Hassan vekuchilonga vati dambudziko rekushaya mari riri kuita kuti nzara iwedzere mumba mavo
kwachirongwa kune nzara isingaiti hazvina hazvina kuita bhoku nomvura yacho hakuna kana chikafu tiri kuchema nzara zvisingaiti nyangwe kubatsirika kwacho hamene kuti tingabatsirika sei nenzara iriko gore rino
Valingston Chikutu vati dambudziko ririko rakakonzerwa nemvura zvinozivikanwa nekudaro vanoda rubatsiro
kunoku hakuna kunyatsoibva because the first rain yakanaya yakanga iri mvura yacho yakanga isingagoni kumedza zvirimwa zvaitomera zvichitotswa sazvaimera 1-1 saka 1-1 izvozvo ndozvakazoibva saka harisi gohwo rokuti tingati gohwo rokuti rinogona kusustaina vanhu
hatina kukwanisa kunzwa zvizere kuti hurumende iri kuitei panyaya iyi kubva kumunyori webazi regurukota redunhu remasvingo dr Jephta Sampanya avo vati vanga vari mumusangano asi mudzviti wedunhu rechiredzi valove mochisema vati hurumende iri kubatsira vagari vakatarisana nenzara ichivapa hupfu pamhuri yega yega
hurumende haina kumbomira kupa vanhu chikafu kubva gore rape iro rino iri vanhu vari kupawo chikafu nehurumende department resocial development yaite social welfare
vati munhu mumwe chete mumhuri anopiwa 10 kg yehupfu pamwedzi kubudikidza nebazi resocial welfare nyanzvi mune zvekurima dzinokurudzira vagari venzvimbo idzi kuti vadyare mbesa dzinoda mvura shoma dzakaita semhunga rukweza pamwe nemapfunde senzira yekurwisa dambudziko renzara sangano reworld food program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nemazana manomwe ezviuru kana kuti 3.7 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose kunyange nyika yakawana gohwo rakanaka ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba